mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chivabvu 29 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa pafacebook peji yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vari kutengesa zvinhu kunze kwenyika vanonzi vane mari yekuamerica inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe yavasiri kudzora munyika sezvinodiwa nemutemo. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruva reatus rinoti nhengo dzaro dziri kutyidzirwa nevanofungidzirwa kuti vastori senzira yekuti vasapinde mukuramwa mabasa. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Nyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga nezuro vakaudza dare reparamende kuti vari kutengesa zvinhu kunze kwenyika vane mari yekuamerica inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe yavasiri kudzora munyika sezvinodiwa nemutemo. Izvi zvinotevera kushomeka zvinotyisa kwemari yekunze muzimbabwe zvopawo kuti mitengo yezvinhu iwedzere zvakanyanya. Vanotengesa zvinhu kunze ava vane mazuva makumi mapfumbamwe ekudzora mari munyika kana vatengesa zvinhu, asi hurumende inoti havasi kuita izvi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutungamiriri wezctu vapeter mtasa avo vati mitemo yehurumende haisi kushanda izvo zvoomesera vashandi.
Iko zvino sezvi takataura kumashuroko hurumende ikasateerera, tichitaura kuti hazvishandi kuti vati susu sehurumende takamirira mabhizimusi chete, vamwe vanhu vese hatina basa neni. Takataura tikati hazvishandi. Saka iko zvino vashandi vanga vakuenda kumabasa vasingakwanisi kubhadhara mari dzetransport, vasina zvokudya. Saka izvi zvatoita wese nokuti kukwira kwemafuta okufambisa kunokwidza zvinhu zvese, mishonga muzvipatara, zvinhu mumastoro, zvokudya, zvokupfeka nemarendi. Saka hapachina chatingati pachine nyika. Zvaakutongoda chete kuti vanhu vakurumidze kunzwisisa kuti taiwingwa nedambudziko rekuti nyika yaminda.
Saka imi sesangano rinomirira vashandi muri kumboita here musangano nehurumende kuti zvinhu izvi zvigadziriswe?
Havasi kuda kusangana nevamwe, havasi kuda kusangana nevashandi. Taane nguva yakareba tichiedza kuti huyai tisangane, huyai tisangane. Vhiki rapfuura ironi takatobva kuita umwe musangano tichikurukura kuti dai maita kuti tisangane. Mwedzi wapera takamita, takasangana naminista pameeting yedu yataiva nayo. Vakavimbisa kuti tichasangana musi wa7 May. Iko zvino Mei waakupera, havasi kuda kusangana nevanhu. Iri ndo raita dambudziko ravo guru rekuti havasi kuda kunzwa pfungwa dzevamwe, havasi kuda kubatsirwa nevamwe. Asi tichitoona kuti zviri kuvaremera, hakuna kuri kuenda nyika.
Vari kupa chikonzero chei chekusasangana nemi?
Isu tinoona kuti nyaya yavo imwe chete yekuti vakati iwo Zimbabwe is open for business. Saka vakatora kuti vakuda kushandira mabhizimusi yatinoti social welfare, vachaida yekugutsa ruzhinji nekushandira ruzhinji, asi vakuda kuita inonzi corporate welfare yekutarisisa kuti mabhizimusi aguta here. Izvi vaiita vachitora dzimwe pfungwa dzine vamwe vanozviti ndiana mazvikokota ezveupfumi yavanoti neoliberalism, yekuti iyo vanofunga kuti kana makambani akabudirira akapuhwa zvakanaka kuti mbunyikidzai vashandi, exploitai maresources, exploitai vashandi, exploitai environment, kana makambani abudirira achazotsvaka, achazocreata mabasa, uye kana abudirira pachazoitawo zvipfupfu zvinodonha zvichienda kuvanhu, yavanoti pachirungu trickle down effect. Izvi taivaudza kuti hazvishandi. Zvakatadza kushanda kukare kunyika zhinji, zvikatadza kushandawo munomu paesapu. zvikatadza zvekushanda kunyange kuEurope muna 2007 2008 pakaitika dambudziko rezvoupfumi reglobal financial crisis. Saka tinoona kuti iyoyo donzo ravo reneoliberalism, donzo ravo yeZimbabwe's open for business, ease of doing business, ndo rakaita kuti vavhare suo kune mamwe mapoka ese munyika, masocial classes ese including vashandi. Wongotaura chete kuti isu tinosangana nemabhizimusi, tinosangana bedzi tichiita kuda kwevemabhizimusi. Asiko zvino zvatosorana, nekuti vemabhizimusi vari kuti zvinhu hazvichaite, zvinhu zvaoma. Saka vakungopidza mutengo, asi vanyanya kumbunyikidzwa ndo varombo vanovhotera hurumende, vanovhotera maruling party, vanovhotera maopposition party.
Asika vanoti ivo kana vachikurudzira vemabhizimisi kuti vange vachiita mari yakawanda, vanenge vachitika ndo vanozowanisa vanhu mabasa, nekudaro vanofanira kurerutsirwa.
Hakuna zvakadaro, vemabhizimisi haabudiriri kana pasina vashandi. Vashandi ndo vanoshanda votenga vachiunzai inonzi aggregate, domestic aggregate demand. Vashandi ndo vanotenga zvinogadzirwa nevemabhizimisi. Uyezve hatitarisi bedzi kuti ikonomi nevemabhizimisi vararame, tine futi nherera dzisina vanoriritira, tine shirikadzi dzakasiyirwa, tine vakaremara vanoda kubatsirwa nehurumende, tine vakwegura. Saka nyika inofanira kuchengeta munhu wose, nekuti hurumende haimiriri bedzi kapoka kanonzi vemabhizimisi.
Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mtasa, vanhu vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira varadzi vokumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dziri kuchichidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori senzira yekuti dzisapinde mukuramwa mabasa kwakaziviswa nesangano iri kuti kuchatanga nemuvhuro svondo rinouya. Vanoona nezvemabasa muATUS vaBrighton Makunike vanoti sangano ravo riri kutambira zvinyunyuto zvakawanda chose kubva kunhengo dzaro dzichiti dziri kushanyirwa muzvikoro nevanhu vari kuvachidzira. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa hurumende pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMakunike.
Nhengo zhinji dzinosanganisira utungamiri hwenational executive neutungamiri hwekumaprovinces nedzimwe nhengo dzose dziri kushungurudzwa zvikuru nemastate agents vari kushanyirwa kunzvimbo dzavanoshandira vachibvundurudzwa nezvekuratidzira kwakashambadzwa neATUS kuri kutanga musi waJune 2019. Uyezve vamwe vacho vari kupomerwa mhosva yekunzi vari kushanda kurwisa hurumende.
Saka zviri kuitika izvi zviri kukanganisa zvakadii mashandiro esangano renyu?
Zvinhu zvinotishungurudzei, nokuti akasirike kutanga nhengo dzedu dzichishungurudzwa kubva patangwa musangano weARTUS.
Saka zvichakudzorerai kumashure zvakadii? Muchaenderera mberi here nekuramwa mabasa kwamaa makazivisa?
Tekutanga mukomana Jonga, ndinoda kukutaura kuvazhinji, kuruzhinji rweZimbabwe, kuti hatuzi haisi kushanda maringe nekuda kupandukira hurumende iripo sezviri kubuda muzvivhitivhiti musocial media, nekuti zvinokashamadza kunzwa kuti vadzidzisi vada kurwisa hurumende vakabata masimbuku netsoko. Vadzidzisi vagara vakaudza hurumende zviri pamutemo, vakapa 14 days notice yavo kuti vachange vachiramwa mabasa kana muhoro wavo vasati vava kupiwa mari dzemuhoro wavo muma-US dollars. Zvakare vadzidzisi vari kudimanda living wage kubva kuhurumende. So hainei nenyaya nezvematongerwo enyika, asi inyaya iri pakati pemushandi nemushandiri. So handioni sekuti kuvhundusira uku kungakanganisa industrial action yedu iri kutanga svondo rinouya.
Mati manzwairowo kubva kuhurumende pamusoro pechidziviso chenyu icho chekuramwa mabasa svondo rinouya?
Hapana chinobatika chati chabva kuhurumende maringe nezvikumbiro zvatakaisa kwavari.
Mataura nyaya yekuti vadzidzisi vari kushungurudzwa, matunhu apa hamuri kunyanyowana dambudziko iri?
Parizvino tarisivha macomplaints kubva kumanikaland, matebelen south, kumashonaland west, zvino zvatove nenguva zvichiitika. uyeze mukupera kwerwara nhasi kumasengo takatagamuchirawo maripoti akati wandei.
Muri kumhangara here kutyisidzirwa uku kumapurisa?
Pari zvino ikungo dokumenta kuvhundusira uku sezvo muri kuziva kuti takabudisa ripoti yedu yai dokumenta kushukudzwa kwakakurumidzwa vadzidzisi kubva patanga nyaya yekurangwa mabasa kubva muna January kusvika muna April. Saka tinotarisira kuti kusanganisira maripota tiri kuwana paizi pari zvino tikuda kuti tiendese zvakare gwaro renyunyuto kuZimbabwe Human Rights Commission kuti itibatsire kuongorora nyaya dziri kuitika kuvarairidzi vedu. Asi zvakare tiri kukurudzirawo nhengo dzedu kuti kana vachinge vasangana nezvinhu zvakaita seizvozvo vange vachienda kunomhanyara kumapurisa.
Vanoona nezvemabasa musangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaBrighton Makunike vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kongresi yebato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa yapfuura. Musarudzo dzakaitwa paKongresi iyi vaimbove munyori webato iri vaDouglas Munzora nevaimbova umwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato vaElias Mudzuri vese vakakundwa vakarasikirwa nezvigaro zvavo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa Dr. Riki Mukonza vanoti iko zvino panoda kuti vachamisa vachiita mwoyo murefu uye kuti vabate avo vakakundwa musarudzo zvakanaka kuitira kuti bato rirambe rakabatana uye kuti rienderere mberi. Tabata Dr. Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Kongresi yeMDC yakafamba zvakanaka. Kunyange zvazvo kwanga kune kunyunyuta kubva kune vaimbova munyori mukuru atingati Secretary General webato iri vaDouglas Munzora vachigunununa kuti pane kusafamba zvakanaka panyaya yevaifanira kunge vachinzi vanovhota paKongresi iyi.
Dene mamuri chipangamazvano womutungamiri webato iri kana kuti webato iri, chii chamungavaudza pamafambisiro avanofanira kuita zvinhu kubva pano?
Chandingangoudza mutungamiri webato reMDC anovavachamisa akabuda musarudzo dzavaka achangobva kuita ichi ndechekuti anoda kuti aite mwoyo mukuru, anoda kuti aite mwoyo mukuru unokwana munhu wese mukati mebato iri. Anofanira kuwana maitiro anoita ekunyaradza avo vakakundwa musarudzo nekuti akaregera bato richimwashuka futi sezvo rakamboita makore apfuura hazviaendesere mberi. Chimwe zvechandoda kuti ndibatsire veMDC ndechekuti vanoda kuti vave negwara rakanyatsoti twasa rezvavanoda kuti vaite, vasakanganiswe nezvingangoda kuitwa nezanupf. Vanokanganisika kana vasina gwara ravanenge vakananga. Asi ndo zvimwe zvezvikuru zvandingangoda kuti ndi mutungamiri weMDC pamwe netimu yake yakabuda musarudzo iyi zvavanofanira kufokasa on.
VaMunzura havana chinzvimbo chavakavhoterwa, vaMudzuri havana chinzvimbo chavakavhoterwa. Munoona sekuti izvi zvichakanganisa bato iri here?
Kukanganisa hongu zvingakanganise nekuti vaMunzura navaMudzuri vaive vane vatsigiri vavo mukati mebato iroro kunyange zvavo vasina kunyanya kuwanda. Asi ndinoona sekuti vazhinji vari muMDC vakafara nezvakabuda. Asi chandandichida kukurudzira ndechekuti zvava zvakanyanya kunaka kuti dai vachamisa vagona kuti vaMunzura navaMudzuri vagara mubato.
Dr. Riki Mukonza vari parunare kuPretoria muSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNew Zimbabwe hurumende iri kuyambira vanotengesa mafuta edzimotikari kuti vasakwidza mitengo apo vamwe vatotanga kutengesa mafuta aya ne $8 per liter rimwe chete. MuNew Zimbabwe makare mune nyaya yekuedza kukwezva vaimbova munyori weMDC va Douglas Monzora kuti vapinde mubato reMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe. Blawayo 24 ine nyaya yekuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vakaudza bazi rezvemari kuti ribatsire mukubhadhara zvikwereti zvevaimbova gurukota muhurumende yavaRobert Mugabe vaDidmus Mutasa. Chasvika chikamu chiye apo tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Hatiza kuda kutoti tionge Mwari kuti Mwari dai vatibatsira nyika yedu yeZimbabwe igadzirike zvinhu zviite zvakanaka. Tichirega kutarisa munhu wane, tichirega kutarisana, asi tobatsirana tose tobatana kuti nyika yedu inake nekuti zvinhu zvakaoma. Ndiitwa pasi muonjiro kuno South Africa.
Ndinoti mangwanani akanaka kune imi vashamarari. Ine zita rangu ndinoitwa King John Tafire Nyika. Zvino ndihwadza ndichiona vana vechidiki sesu tichidzidza kufamba mune dzimwe nyika tichiri kutsvaka mabasa, asi nyika yedu iriko. Kubuda kwetinoita zvireva kuti hatina kudzidza, tesakadzidza bhati zvinhu zviri kunoitwa muZimbabwe. Mwari ngatibatsire, tatenda.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7. Majonga ikandemire kuyesinzuri mukoma wandepa. Ndinodawo kutaura zvitandonzi zvawada ngemuno muCape Town. Ndinodawo kutaura pamusoro pegadziro remaorias parwendo rwekuEgypt. Kuti zvinoita here kunogadzirira muchitamba kwesafa nezvimwe zvimatimu zvisina kana mbiri zvingatombozikanwa. Chandinoona chichaitika ipapo ndicho kuti kuchanokuvara maplayers. Tava kunzwa kunzi mingi wakuvara hachaendi kuEgypt, mingi wakuvara hachaendi kuEgypt. Zvinobatsira inogadzirira timu inofanira kunotamba bhora zvakanaka ndoenzi yogadzira mukusafa. Vashaya rimwe timu hani zvayo yekuti vanoita friendly nayo inovasimbisa sena. So toti vana maorias izvi nevanotungamirira maorias zvatongofanana ne SANUPF ichiita misangano, ichiita nhaurirano nezvimwe zvimapato zvina basa izvi, vachiti aitoita nhaurirano dzinogadzirisa nyika. Zvatongofanana nokubayira dhiripi pachitunha, hapana chinofamba. Ndozotoitwa futi namaorias. Ndatenda.
Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe nevashamarari vabatire basa paStudio 7 nepenyero yavanhu. Tinokorokotedzawo bato reMDC neCongress nerunyararo isinganyadzise yakachena, asiwo ngavarambe vakatarisa zviri kunetsawo muZimbabwe sezvavagara vachingoita. Chimwewo chinhu ndechekuti vabati vavapo kuMDC vakafanana naChamisa ndoo vanhu vari kudikamwa, sekuti kutungamira kazhinji kana kwakungoramba kungoitwa nomukuru. Tinoziziva kuti nokukura dzimwe dzenguva meso anoita mashoma nemirangariro inoita mishoma. Zvakanaka kuti sababa uti vanangu sumukai, sungai mombe munorima, munotangira kundima yakati. Vachiri kutemwa dzinobva ropa vachibata jeja, nekuti baba vakazoonekwa odonha negeja mumunda, vakomana vachiri kutemwa dzinobva ropa varipo. Zvinonyadzisa mudunhu. Mashura padunhu. NdiBrighton Swanda ndiri muno muSouth Africa kuNorthwest.
Makadii paStudio 7, makadii vateereri veStudio 7. Waindetwa keke ndiri muSouth Africa. Ndine zvandinodawo kukumbira kuvatesemiri vepaStudio 7 pamunoita zvirongwa zvekutaura nevanhu. Ndaikumbira kuti mudanhe one wenyanzvi yeZANUPF ikoko mumubvunze kuti ko mashoko akataurwa navamunangama ndichazvi kuti vanga vabva kupi, pavakaenda kumwenezo vakataura mashoko anoti tichateverera vose vanoita mabasa awa manani government organizations apo, ma civic organizations, tichivateverera tijua bata wese mashoko kote ma doctor ni ma lawyer wese tijawa tevelela tijuona utumweni mungo wabu akaya kuri jira chichichi nesha wakuitika iko shinu ajisi kufambira na here abashi kuzazi seri mashoko avo ni wawaku tambuji wanu wawaku sungwa mfunza iwa wakuru wa wanungo utomoka panyaye mwafu zote shakata uwa shwa kuitika aisiri yu naya wa kuzazi sahiri
makadi zenyu wa terere studio 7 wana mkuma jonga inini hondi nonzi shoniwa and nini zini zini nandula kutuliku taura u ba nisipitika muna mkiri ya Zimbabwe mnuna mkuma panichukuru kutajakatawa na mkanya chikutanzi mtuma mapusa ni masoja mtarewa na wakaramba mshaita sii ipapo taura kubashika ipapo pozo tipa mfakazuta majinzi yuriri masozi wakumana mchamanya katsirira ikumanya nekuti mumwe musi gava richadambura musongo ini kutongonamata kuti dai gava rikapiwa simba rakawandisa zvekuti mumwe musi rinongomukuwo rakadambura musongo maiteni
vashamari vestudio 7 indongokumbira kuti dai vamunangago vangosiyawo kuti tisarambe tichingoshupika vopowo vanozikwanisa asi kuti vapera chamisa vakawanda vari kwanotonga but vambosiya garo vachikoniwa vari kutitira zvekupenga zvavakuitira
makadii vashamarari nevateereri vestudio 7 indo South Africa kuno kunoitwa madhobhi kuchipingi uko nyika yedu ine matambudziko akawandisa zvisingaiti havasi kuda kuvagadzirisa matambudziko chavanongoziva ngechekusunga vanenge vachibva kunze vachinzi ruda kupidigura hurumende ndo chete chete zvavanoona izvozvo ndopavanoona vanhu vari kuda kupidigura hurumende yavo ndo vari kuuraya ikonomi zvinhu zvese zvefuel iri kukwira every day now and then every minute fuel inenge ichikwira havana basa nayo kana kuti vaigadzirise chavanongoda ndechekuti chavanoziva ndechekusungana nevanhu kuti muri kuda kupidigura hurumende yakundikana ngaibve ipapo taneta nayo takabarwa mukati mayo ichingoita zvairi kuita ngaimbobva ngaibve hatichaidi
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumbire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zvekuitika itai mameseji enyu mapfupi uye moedzawo kutiudza kuti zvinhu zvingagadziriswa sei munyika kwete kungoshora chete tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kusanaya kwemvura musomalia kwaive kukonzera nzara nokumanikidza vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri kusiya misha yavo vachipinda mumakamba ehupoteri sangano reunited nations riri kukumbira rubatsiro rwekupa vanhu pamwe chete nevana vanosvika miriyoni vari munzara vashandi musudan vakazara mumigwagwa vachiimba nziyo dzekushora hurumende nezuro vachiti vanoda kuti nyika itongwe nevanhu vasiri vemauto sudan yave nemakore makumi matatu ichitongwa nemauto makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuwashington dc muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muamerica sarudzo dzemutungamiri weamerica dzichaitwa muna mbudzi gore rinouya asi vamwe vevanoda kuzokwikwidza vadonald trump verepublican party navajoe biden vedemocratic party vatotanga kukanzirana makobvu nematete kana vachishanya kune dzimwe nyika vatungamiriri veamerica havatuki kushora kana kutsoropodza anenge achikwikwidzana navo kuve mutungamiriri wenyika asi pavakange vashanya kujapan mazuva mashoma apfuura vatrump vakatuka vajoe biden avo vanoonekwa seivo vanonyanya kudiwa nevavhoti vebato ravo redemocratic party pamwe chete neveruzhinji vanobvunzwa mafotero avanofunga kuti vachaita musarudzo dzegore rinouya. Chimwezve chiri kushorwa pana vaTrump ndechekuti vanonzi vakabvumirana nemutungamiriri weimwe nyika kutsoropodza vaJoe Biden, izvo zvange zvisingaitwi nevatungamiriri veAmerica kwemakore mazhinji. VaTrump vanoti vakashekerera mushure mokutukwa kwavaJoe Biden nemutungamiriri weNorth Korea uyo akati vaBiden imhuka yemumatoro isina pfungwa dzakakwana. VaBiden havana kupindura zvakataurwa navaTrump nekuti kushora mutungamiriri wenyika ari kunze kweAmerica hachisiri chinhu chinowanzoitwa. Asi pakasvika vaTrump muAmerica, mutauriri wavaBiden akati zvakaitwa navaTrump zvinosvibisa hofisi yemutungamiriri wenyika. Vachitizve vaTrump vaifanirwa kuremekedza zuva rokurangarira magamba akarwira nyika yeAmerica sezvo vaitukirira vanhu nekufara nevatungamiriri vasingacherechedzi kodzero dzevanhu pamazuva akachengeterwa kurangarira vakazvipira kuchengetedza America. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vari kutengesa zvinhu kunze kwenyika vanonzi vane mari yekuAmerica inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe yavasiri kudzora munyika sezvinodiwa nemutemo. Sangano rinomirira varayiridzi yekumaruwa reATUS rinoti nhengo dzaro dziri kuchidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori senzira yekuti dzisapinde mukuramwa mabasa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.